Komiti iyi yashanyira chipatara chipari nyatwa nhasi uye yakashanyirawo chipatara chemupiro nemusi wemuvhuro. Vachitaura vakamirira komiti iyi mumiriri weWangi Central vari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaDaniel Murokela vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka pazvipatara zvikuru munyika izvi.
Chakakosha chatadzidza ndechekuti michina yacho inoshandiswa haisi kushanda. Kubulawa haisi kushanda for makore mana 4 years, kuno gwarare 2 years. Saka tichashanda pamwe chete ne Ministry of Health ne Treasury kuti mari yataura kuti iri kudiwa, which is $2.4 million American kuti iwanikwe kuti tibatsire kuti mchina it's okay. Vanhu vakawanda vabatsirikana.
Mukuru anoona nezvekurapwa kwezvirwere zvegomarara paparinyatwa Dr. Nothando Mtizira vaudza nhengo dzekomiti kuti vave kungopa vane chirwere chegomarara mapirisi nemumwe mushonga, kwete kuvapisa sezvinoda kuitwa mamwe magomarara.
Kunyangwe mishini yedu yakafa yeradiotherapy, tiri kurapa nechemotherapy nekuti ndo zvatiri kukwanisa kupa varwere wedu panguva ino. Saka chemotherapy tiri kuita vamwe varwere vanenge vachida radiotherapy vachikwanisa kunorapwa kune dzimwe nzvimbo vari kuenda vachinorapwa ikoko.
Vatiwo iri dambudziko guru sezvo vanhu vazhinji vanoenda kuzvipatara zvehurumende vasina mari yekuenda kuzvipatara zvakazvimiririra kana kunze kwenyika. Vatiwo nyika ine nyanzvi dzekurapa chirwere ichi 12 chete dzinovashoma kana pachitarisirwa uwandu hwevanhu vari munyika. Chipatara cheparinyatwa chine michina mitatu yokurapa gomarara, asi yese yave negore yakafa. Mupilo ine michina miviri uye yave nemakore mana isingashandewo. Mukuru wechipatara cheparinyatwa vaAspect Maunganidze vati pane matano akatotorwa nehurumende kugadzirisa michina iyi.
Sezvinozikamwa nevanhu yese, mishini yedu tinorapa gomarara atinoti ma radiotherapy machines kana kuti ma linear accelerators anga asiri kusenza, asi hurumende yaita kuti mari yacho inodiwa kuti zvigadziriswe ivepo. And tinotarisira kuti mumasundu mairi matatu ari pamberi apa mashini dzange dzichava kugadzirwa.
Panodiwa mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana zvemadhora ekuAmerica kana kuti $2.4 million kugadzirisa michina iyi. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi yave kugadziriswa. Vakasanobata chinzvimbo chemunyori anoona nezveutano mubato guru rinopikisa reCCC Dr. Henry Matsorera vaudza Studio 7 kuti
mari iri kudiwa pakugadzirisa mishina iyi ishoma stereki. 2.5 million haisi mari yakawanda kana takutarisa mari yakamwaiwa kumajaji nemaminista mazuva apfuura. Ingadai yakatotitengera imwe mishina mitsva yakatowanda takatoisa imwe kumupilo. Kune hospitari inogona kurapa cancer asi havasi kuita nemhaka yekuti hakuna kwanisiro zvacho. Kwete,
zvikamu makumi mapfumbamwe zvevanhu vese munyika hazvisi pamedical aid, izvo zvinoita kuti vararame pazvipatara zvehurumende kana zvemakanzuru nedzisvondo. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangosha.